ichokwadi dambudziko riri kuenderera mberi, hatisati taona shanduko for the better so far. I think macues chirungu aona mumabhanga vamwe vari kupiwa macoin chaiwo, ma 10 cent coin mabhanga. Saka I think dambudziko riri kuramba richipo persista, chikonzerwa nenyaya yekungotiwo confidence muecony, confidence mufinancial system haisati yagadzikana. Saka ndozvino dambudziko rirambe richienderera.
Pane zvakawanda Dr. Chitambara zvanga zvichikomekedzwa kuti zviitwe kuti dambudziko rekushaya kwekomari rirerutswe, zvakafanana nekushandiswa kweplastic money kana makadhi ekumabhanga nezvimwe zvakadaro. Zvese zviri kutadza here kurerutsa dambudziko?
Ichokwadi, nyaya yeplastic money makaona matransactions acho akwira evanhu vari kushandisa plastic money. But dambudziko replastic money nderekuti vazhinji vari kumaruwa, kumaraw areas, vanenge vasina access kuinfrastructure inosupporta plastic money. Because vamwe vari kushandisawo mobile money zvakare, tiona matransaction akwirawo zvakanyanya. But vanhu vazhinji especially vanotaura kumaruwa vachiri kuprefera kuita matransactions avo vachishandisa cash, nekuti vanenge vasina access kunyaya dzemafoni, havana access kunyaya dzeplastic money dzatiri kutaura. Ndosaka muri kuona vamwe vanenge vachibva kumaruwa kuenda kumatauni ari pedyo kunoti wawane mari, wosvika pamwe dzimwe nguva mari hakuna, votadza kudzokera kwavanenge vabva. Saka vanopedzisira pamwe waita 3-4 days angorara pabhengi asina mari yekuti anga achidzokesa kwaanenge abva.
Hurumende yakanga yaisawo bond notes sechimwe chiga chavaitarisira kuti chicharerutsa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika.
I think my bond notes maonero andiri kuita akatoita kuti dambudziko iri riite wese, rienderere. Akacreate unofficial markets yekuti vanhu vari kuda mayusa kunoti vanga vachitenga zvinhu kunze kwenyika, nenyaya yemadifferent pricing regimes atakatanga kuona achiuya. Saka nyaya yerent seeking yakakonzereswawo zvakare nekunzwa kwemabond notes. Saka inotenda kuti mabond notes anofanira kumiswa